Kushanya kwa mai Kamala Harris, anuwa mtevedzeri wa mtungamiri we nyika ye America, kunyika ye Ghana. Chunu shuno taridza kusimbara za ukama pakati pe America ni nyika zomu Afrika. Endi chunu shuno kuru ziru kwa shukuru, nukuru mizu kwa shukuru. Tunaona kuti kare mai Kamala Harris vasatwa mtevedzeri wa mtungamiri we nyika. Waka gara vaine ukama ni Afrika, waka mboshanya kugana ikokoko. Muna 2018, vachino pemberera kuzvitonga kuzere Independence Celebration kuGhana muna August. Asi iko zvino rwendo runo, havana kuenda vakabata maoko. Vaenda vakabata chipo, chema milioni, anokwana zana rina makumi matatu nepfumbamwe, 139 million US dollars. Dzinchasha andiswa mukusumudzira vechidiki avo vano tarisirwa kuti vange vachisumudza nyika nokumba maindustry nezvimwe zvimubato zvamaoko zvinoita kuti nyika iende mberi.
Tinoona kuti amai Kamala Harris pavanga vari kutaura nhasi vari muGhana vachitaura nevatori venhau, vataura ivo kuti America yakazvipira kuti ichikidzane neGhana nedzimwe nyika dzemuAfrica pasina kumanikidzana. Uyezve tikaona mutungamiri weGhana vachitsinira kuti ukama hwavo neAmerica huri kukura zuva nezuva. Tingaona zvakadai zvichiitikawo pakati peAmerica neZimbabwe here?
Tinoshuvirawo kuti kana nyika yedu yeZimbabwe ikagadzirisa zvainonziwo nedzimwe nyika dzepasi rese igadziridze, ukama hwayo neAmerica hunosimbaradzwa. Uye kushanya kwa vakuru ava, havangoindi vakabata maoko, vanotounza chipo chine pundutso chatinoona kuti nyika inozobatsirika.
Tanzwa zvakare amai Kamala Harris vachitaura ivo kuti America ichange iri kubatsira nyika yeGhana nedzimwe nyika dzemuAfrica dzinoikomberedza nemari yemamiriyoni emadhora akawanda. Zvakakosha sei kuti America iwanikwe iyo ichiuya yakabata? Zvakakosha sei kuti America iwanikwe iyo ichiuya yakabata rubatsiro urwu runouya rwuri rwemari?
Kuinda vakabata chipo chinobatika chine pundutso zvinosiyana nedzimwe nyika dziri kushanyira Africa dzichitsvaga zvamabhizimisi. Tinoona vana Russia nana China vanoshanyira nyika dziri muAfrica kubatanidzirawo neZimbabwe neGhana yacho, asi vachienda vakabata maoko, asi vachisvikotambirwa. Saka zviri nani kutambira muenzi unoya akabata chipo chinoita kuti nyika yose iwanewo chauviri.